Fred Foster varadzikwa nhasi kumusha kwavo kusanyati. Kune makongresi azokwanisa kuenda ari mashoma, vana vana kusikwanisa kuzoenda vakawanda, nenyaya yekuti panga pabuda nyaya yekuti vakabatwa COVID-19. Isusu sesangano tarasikirwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi. Foster Dongozi anga ari mumiririri wezvido zvevakapeve nhau, anga achitipeste pasungwa journalist Foster unomuona ari papolice station, Foster unomuona ari kuPGHQ, Foster unomuona ari kwaminista, achimirira kuti vatapi venhau vasashungurudzwe uye kuti zita renyika risarambe richikanywa mumadhaka maringe nekusungwa kwavatapi venhau. Inonge tarasikirwa nemukurumiri gamba reguru, hationi chine umwe munhu angasvike panga pakasvikwa naFoster iko zvino panyaya dzekumiririra vatapi venhau. Anga achishanda nemasangano akati kuti emunomuAfrica, emusouthern Africa nepasi rose anomirira nyaya dzevatapi venhau. Saka Foster anga ato ambasada wenyika kwese kwese ikokoko achimirira vatapi venhau.
Pakabuda mashoko ekuti izvo Dongozi ashaya nechirwere checovid-19, zvakakubatai sei imi sevatori venhau?
Zvakatibata zvikurusa nokuti tanga tatisanga imwe kambeni naFoster yeSafety of Journalists tichitarisirana nyaya yezvecovid-19. Saka chirwere chamubata taenderera mberi nekambeni yatanga tatanga kuti tinge tichikurudzira kuchengetedzwa kwejournalism, nenyaya yekuti tatiti majournalists are frontline workers as well.
Taona kuti hurumende kuburikidza nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko vachiti izvo vese vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kuzviita isolate. Imi sesangano muri kutora sei danho iri rakurudzirwa nehurumende?
Isusu sesangano revatatu venhau tinongoti munhu wese ngaagare achizvichengetedza maringe nechirwere checovid. Havasi vatapi venhau chete vakasangana naFoster, akasangana nevanhu vakawanda kuti Foster anga ari munhu wevanhu. Saka tinongotiwo munhu wese anenge angonzwa paangonzwa, angonzwa chaangonzwa chaasingasionzwi mazuva ese, dai munhu angomhanya kuchipatara anotariswa azvenekwa, taona kuti hapana here chirwere chiripaari kuita kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Vatori venhau vakawanda zvakadii vangange vakasangana nemufi munguva iyi?
Chatisingadi kunyanya kuita ispeculation nokuti kunge conduct ndiyatinonyanya kudhila nezvayo. Hatinyanyi kuti tiite speculation kuti tivhundusire kuti vanhu vabva vavhunduka zvekutoshaya kana hope. Tinokurudzira kuti munhu anenge angobva paarwadziwa napo dai aenda kuchipatara anotariswa, taona kuti hachisirwere here checovid.